mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechipiri 9 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vade chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevanomwe 1487. Sangano reHuman Rights Watch rinoti raisa nyaya yevanhu vechirongwa pamusoro-soro penyaya dzariri kufambira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vade chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevanomwe 1487 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 579. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatatu 133 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 36,289. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevaviri 33,872. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti mhuri zhinji dzechirongwa kuchiredzi hadzisi kuzobviswa mumisha yadzo vachiti mhuri shomanana ndidzo dzichatamiswa uye dzichatsvakirwa pekugara. Mugwaro ravanyora rikabudiswa nezimlife.com vacharamba vati mumazuva mashoma ari kuuya hurumende ichazivisa zvairi kuzoita nenyaya iyi pamwe chete nokuzivisa mitemo mitsva kana kuti statutory instruments yavanoti iri kugadziriswa. Hurumende yakazivisa zviri pamutemo mwedzi wapera kuti vagari vanodarika zviuru gumi nezviviri vari munzvimbo yechirongwa vabve munzvimbo iyi kuitira kuti kambani yeDen Diary ishandise minda iyi semafuro emombe dzavo dzemukaka. Matare ezimosva akambomisa hurumende kuti isabvisa vanhu ava mumisha yavo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti ratora nyaya yevanhu vechirongwa iyi rikaiisa pamusoro-soro penyaya dzairi kufambira. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica Vade Wamavinga vanoti sangano ravo rakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo pamusoro penyaya iyi. Vati sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti vanhu vechirongwa havabviswi pamisha yavo zvisiri pamutemo.
Isu vesangano reHuman Rights Watch tatora nyaya yevanhu vekuchirongwa verudzi rwechishangani kuchiredzi kuti tiedze kubatsirana navo nekuti takanzwa vachitaura kwatiri ivo kuburikidza nevatungamiri vavo kuti havadi kuti vatamiswe zvine chisimba kubva kunzvimbo yechirongwa kuti hurumende itange mapurazi ekurima uswa wemombe. Zvadaro isu takataura nemasangano anosanganisira inonzi Macrad Trust iri kumasvingo vanga vachishanda nemhuri yekuchilonga, tikatumirawo mashoko kuhurumende yeZimbabwe, kuna vamunangagwa, kune gurukota rinoona nezve nzvimbo nematunhu vaJulai Moyo, tichivakurudzira kuti zvese zvavangafunga kuita urongwa hwese hungavapo ngavaremekedze kodzero dzevanhu vekuchilonga dziri mubumbiro remutemo renyika. Zvakare ngavaremekedze kodzero yekupamukana kumitemo, nekuti bumbiro remutemo renyika paganhuro 74 rinoti pachena hazvitendedzwi kuti vanhu vatamiswe zvine chisimba pasina mutongo unenge wabva kumatare edzimhosva. Ndochekutanga. Chepiri, hazvitendedzwi kuti vanhu vatamiswe zvine chisimba vasina kutaurwa navo, vasina kupiwa mari yekuti varasikirwa neminda, varasikirwa nemisha yavo nemimwe midziyo inoverengeka. Zvakarewo hazvitendedzwi pamutemo kuti vanhu vatamiswe nechisimba vasati vawanirwa imwe nzvimbo yekuenda, nzvimbo iyoyo isina kuiswa zvinhu zvakafanana nezvipatara, zvitoro, migwagwa, zvikoro. Zvese izvi zvinofanira kuti zvinge zvavapo vanhu vasati vataurirwa nyaya yekuti vari kutamiswa.
Mr. Mavinga, matanga nemashoko kuti isu veHuman Rights Watch tatora nyaya yevanhu vekuchilonga, kana muchiti matora nyaya iyi munorevei?
SeHuman Rights Watch tiri kutora matanho ekukwidza nyaya yevanhu vekuchilonga kuhurumende, kuvatungamiri vehurumende, kuna vamunangagwa, mukuru wenyika nemakurukota avo ese anoona nezvenzvimbo yekuchilonga. Tiine chinangwa chekuti tivakurudzire kuti vasatamise vanhu vekuchilonga nechisimba, vatange kutungamidza kodzero dzevanhu vekuchilonga, nhaurirano nevanhu vekuchilonga, kuti kana zvichinzi zvakodzera kuti vanhu ivavo vatamiswe, ngavapiwe mari dzakaringana, ngavapiwe nguva yakakwana yekutama, uyezve ngavapiwe imwe nzvimbo yakanaka yeminda. Asi zvese izvi ngazvitungamidze nhaurirano nevatungamiri nevanhu vese vekuchilonga. Ndo matanho atiri kutora seHuman Rights Watch. Tiri kuziva kuti kune masangano akaenda kumatare edzimhosva. Tinomirira kunzwa zvichabuda mumatare edzimhosva, asi tinoramba tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze hunhu nekodzero dzevanhu vekuchilonga, kwete kutungamidza uswa wemafuro emombe.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavinga, vari parunare neStudio 7. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo vati tivabate nhasi chipiri pamusoro penyaya iyi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare nematunhu akaipoteredza reHarare Metropolitan Residents Association rinoti rinotambira nemufaro kusungwa nekumiswa mumatare kuri kuitwa vanhu vanonzi vane chekuita nekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo. Izvi zvinotevera kusungwa kwevanhu vakawanda vanosanganisira vaive gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnasius Chombo, pamwe nevanhu vakuru mumakanzuru vachipomerwa mhosva yekutengesa nzvimbo idzi zviri kunze kwemutemo. Chishanu chapfuura, Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakazivisa kuti yakange yasunga vamwe vanhu 12 vachipomerwa nyaya imwe chete iyoyo. Nezuro sangano iri rakazivisawo kuburikidza nebepanhau reHerald kuti riri kuferefeta vaiva mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe panyaya yavari kupomerwa yekutora nzvimbo dzekuvakira dzimba kuBorodeo vasina kubhadhara. asi sachigaro we Harare Metropolitan Residents Forum vamavelas kumalo vanoti kunyangwe vari kufadzwa nezviri kuitwa vari kukurudzira kuti vamwe vakuru vakataurwa mugwaro reongororo rakabuditswa navatendai kuchena vasungwewo. Ngati nzwei vachisanungura muhurukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ngati sangano mukomatsonga tinofara chose nezviri kuitika izvi. Tichionawo kuti kusungwa kwevanhu nezvimwe zviri kuitika izvi zvinhu zvatingati zvenge zvanonoka kuitwa nehurumende. Asi hatizi kungofara bedzi kuti vanhu vari kusungwa nokuti tiri kuona kunge vari kusungwa nezvakabuda mugwaro kana kuti ripoti rakanyorwa nekomisheni yakaitwa nemutungamiri wenyika yaitungamirirwa na Justice Tendai Uchena. Nevari kusungwa vacho zvakasiyana.
Zvakasiyana papi vakumaro?
Vari pamusorosoro vakanyanyotaurwa nezvavo mugwaro iri. Tiri kuona havasi kusungwa zvikuru sei vachiri mukati mehurumende iri kutonga yezanupf panguva ino. Tiri kuona kunge vari kusungwa zvine chekuita nemafactions kana kuti mapato arimo muzanupf vachinyanyosunga vakarerekera kune imwewo faction asi iyi iri kutonga ine vari kutonga vari padyo nevari kutonga nevamwe vatizi kuona vachisungwa. Saka ndo chete chatingati chiri kutinetsa kana kutikatyamadza panguva ino.
Asi sesangano munoona here kuti kusungwa kuri kuitwa vanhu uku kunogadzirisa dambudziko iroro rakakonzerwa nekupiwa kana kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo?
Hatifungi kuti kusungwa uku kwega kwevanhu kunogadzirisa nyaya yenge ichiitika kwemakore ekuvakirwa kwedzimba munzvimbo dzinonyudza nedzimwewo dzisina kukodzera. Nokuti izvi zvaisaitwa chete nevanhu ivavo vakuri kuti manetbarons vari kunze. Asi tinoonawo zvakare vari mukati memakanzuru nevari kumusoro kuhurumende vaipindirawo zvakare munyaya idzi vachiita kuti vanhu vapiwe pekugara munzvimbo dzisina kukodzera dzakaita semawetlands matoro atiinawo. Zvakarewo dzimwewo nzvimbowo dzisingakodzeri kunge dzichivakwa ndo maonero edu. Saka kusungwa bedzi kwemaletbarons amuri kutaura hationi iriyo nyaya ingapedza dambudziko riyi yega, nekuti zvakawanda zvinofanirwa kuti zviitwe kuitira kuti nyaya iyi inge ichigadziriswa.
Saka ndevapi vamwe vanofanira kunge vachiferefetwa kana kuongororwa munyaya iyoyi?
Kusungwa uku ngakusanganisire chero vari mumalocal authorities edu vane chavakabata kana kuitawo, nevari mucentral government vane chavakabata kana kuita kuti dzimba idzi dzinge dzaipapo. Zvisatarirwe chete kuti maland barons chete, nokuti aisashanda oka, vaishanda nevanhu vari mumakanzuru, vaishanda nevanhu vari mucentral government. Zvakarewo tinogara tichitaura kuti dai nyaya iyi yedambudziko redzimba yaitosiyiwa maoko ngatiti emalocal authorities, nekuti kazhinji tiri kuona paine interference yekuti vamwe vanhu vanenge vachibva nekumusoro vaine matsamba vemakanzuru vachifonerwawo kubva kumusoro kuti itai zvakati, itai zvakati. Saka ndo dambudziko iroro riripo, ngapave nekubuda pachena, ngapave netransparency panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vamavelas kumalo vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vanoita mabasa ekutengesa zvirimwa nemichero kwaMutare pasi pesangano reMutare Informal Traders Association vari kuchema-chema nemamiriro akaita misika yavo, uye nyaya yekuti imwe yacho iri padyo nepanohodwa zvinhu zvinozokanganisa mabasa avo. asi vati kunyange vati kusangana nematambudziko aya kanzuru inenge ichida mutero mukupera kwezuva mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi
mumwe wevatengesi vezvirimwa ava ndiva lukunyangani vanoti migwagwa yekuenda pamusika apa haina kunaka zvopakuti vanenge vaine motokari vasade kuendako vatiwo pane zvimwe zvichiri kuda kugadziriswa
tine chichemo chekuti takapiwa matable of course but atina kuisiwa maloka ekuti tipanise kuvharira zvinhu zvedu saka munhu uri kutakura zvinhu everyday achienda nazvo kumba at the same time achizi abhadhari guard yokuchengeta premise asi pasina paanokwanisa kusiya zvinhu zvake isi taifunga kuti pamwe otherwise dai kanzuru yaikwanisa yaiunza guard wayo achengete premise yavo because premise yakavakwa nedhona iyo haina cheyakaita chaiyo iri kungotangira pakutora mari chete chiti zvose mvura tobhadhara toireti tobhadhara gadhi tobhadhara kutsvaira everything kirina tobhadhara zvese saka indi road yashata zvekuti mafarmers kuti auye pana paka panonetsa izvi
vailesha chishakwe mumwe wevatengesi pamusika wepaacid kuchikanga vanotiwo zvavanotengesa zviri kurohwa nezuva uye kunayiwa
dambudziko rangu rendaingere matable eraini referedzi asi kunoku tine dambudziko rekuti kana kuchinaya mvura inonaya pesa hapatengeseki kana zuva raauku hapatengeseki saka hapatomboshandiki bataikumbira kuti dai zvai takaitiisirawo kana kutivharira area yese yesaidiri uku rekumadokera iri kuti zvioneke kushandika apa mari inenge ichidikana bati kuti tishande ivo vavaka mafurutso edu anokasikira kushata ngenyaya yezuva kana kunaiwa
amai memori machikwa vanoti kuvepo kwemusika mukuru wekuhodhesa pedyo nepavanotengesera kuvakandira jecha mumupunga
takungodai musika uri kufacebook ndaudzoke kumusika kuonini cheko ngaudzoke kumusika kusakubva ngekuti vanhu vari kufamba vega netsoka kotenga muna matisina market kanzuri kuyaisora mari everyday takatoshandira kanzuru munomu dai atitaudo nemabhini ngatehwe nenguva
asi mutevedzeri wasachigaro wesangano remutare Informal Traders Association vaKenneth Chapeyama vanoti vanofara nenzvimbo yavakavakirwa nesangano reEuropean Union pamwe chete nereke Zimbabwe sezvo zviri kurerutsa mabasa avo uye vave nepekushandira kunyange hazvo paine zvimwe zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti zvichemo zvevatengesi izvi zvinoda kutanga zvagarirwa pasi nekanzuru yose porukwa mazano ekuvabatsira kubva pakatanga kuzivikanwa nezvehosha yecoronavirus gore rapera hurumende yakatora matanho ekuedza kuderedza kupararira kwechirwere ichi nekudzivirira kufamba-famba kwakanyanya muvanhu zvakapa kuti misika iwedzerwe mumisha inogara veruzhinji kuitira kuti vanhu vatengere kwavanogara zvizhinji zvezvavanoda ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Amoyo
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vadoma madzimai maviri emumauto kuti vakwiridzirwe madzimai aya vaifanirwa kunge vakakwiridzirwa pabasa ravo mumazuva eutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump asi vakuru mumauto vakambomisa kuvakwiridzira pabasa vachitya kuti vaTrump vaigona kuramba kuti vakwiridzirwe pabasa Air Force General Amai Jacqueline Van Overst na Army Lieutenant General Amai Laura Richardson vachapiwa nyembe dzekuva ma 4-star general mumauto eAmerica. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipo dendere vanoti madzimai maviri aya vanhu vanoziva basa ravo zvikuru. Muzvinafundo dendere vati zvinofadza kuti vaBiden vaita izvi pazuva kupemberera vanhukadzi pasi pose.
Nhasi mukuru wenyika vaPresident Joe Biden muzuva rekupemberera vanhukadzi International Women's Day vadoma vadzimai vaviri General Jacqueline Van Overst and General Lieutenant General Laura Richardson kuvaisa pazvinzvimbo zvakakwiririra muarmy. Kuratidza neexperience yavo tinoona kuti havana kungosarudzwa nekuti vanhu kadzi ayo vasarudzwa nekuti vanhu kadzi vanogona uye vanoziva basa ravo pavaviri wavo vanoziva vanoti ivo experience dzavo dzinosvika makore 70 taitaikwanisa kubatanidza malived experiences avo tichidaro vanhu vanga vava nemakore mazhinji vachishanda vachingopfuurirwa pamapromotion izvo zvaiitwa nekuti vakanga vachipa mapromotion zvinonzi vaitya kuti President Trump vaizozvitora sei kuti vanhukadzi ava vaiswa pamberi zvichinzi vanhu vaiitya kuti zvinogona kunzi politics dzavo dzakanga dzisingaenderani nepolitics dzapresident Trump asi tichitaurai pakuti vanhu vari qualified here vanhu vari qualified uye vachava ivo mukadzi wechipiri newechitatu kuva ma4-star general mumilitary yemuamerica kuratidza neexperience yavo tinoona kuti havana kungosarudzwa nekuti vanhu kadzi ayo vasarudzwa nekuti vanhu kadzi vanogona uye vanoziva basa ravo
so kuona kwenyu munofunga kuti chainetsa vaTrump kana tasvika panyaya dzekusimudzirwa kwevanhu vechikadzi chii chavanetsa panyaya dzakadari
ndinoona kunge muadministration yavaTrump maiva nevakadzi vakati asi vaifanirwa kunge vari vakadzi vekuti politics dzavo dzinobvumirana nemukuru wenyika tikatarisa pamapress secretary vakaisa vakadzi vazhinji nedzimwe nzvimbo dzemacabinet secretary asi kuti muono wavo vakanga vari extreme conservative so mafungiro angu ndeyekuti kuda zvainzi majeneral aya vakanyanyisa kuenda pakati nepakati kana kuti vanhu vakanga vasinganyanyisi kurumbidza President Trump tinoziva isu kuti President Trump vanoda vanhu vanovapembedza zvakanyanyisisa wese akanga asingavapembedzi akanga asingapiwe chinzvimbo chake
avo vange vari vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare neStudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com rinoti vazvare Johanna Mamombe na Cecilia Chimbiri vaenda kumatare edzimosva uko vamhangarira gurukota rezvemunyika vakazembe-kazembe nemukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vachivapomera mhosva yokuparadzira zvisiri pamutemo mifananidzo yavo vasina chavakapfeka vaviri ava pamwe chete namuzvare Netsai Marova vanoda kubhadharwa mamiriyoni 10.5 emadhora emuZimbabwe vachiti mapikicha aya akatorwa nemupurisa pavakange vachirapiwa kuParktown Hospital muHarare gore rapera mukroniko gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inogona kudzorazve mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere cheCovid-19 kana vanhu vakasaterera nekuita zvavanoudzwa kuti vaite mukurwisana nechirwere ichi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
komenda maringe nezvikritika kuchiredzi pachironga batawumana zanupiefu wanozva zvavakudzirana kushakanzi kutora ivhukuwa chena shika na wakutorera zvavatema vachivadzira panhigo dzavakagara vanhu vane dzungwa vasi zvavanoita zanupiefu hesipati vanhu ngavarega vanogona kutonga nyika vambotongawo zvinorwadza zvavari kuita izvi kutambudza hama dzedu ndatendawo
makadii vatidi 7 apo ndoitwawo good news ndiri kuno kupretoria south africa nyaya yemotaura muchoropo dzavamunanga pai kutaura ihurukuro mukuru wavo havana kana dambudziko dambudziko ndimi vari pasi ndimi une mashoko akaipa kukanganisa zita remunhu mukuru izvozvi zveamerica yakaita zveinoda zvemunovakurudzira imi vana dhiwa mazhinga nana chamisa munovakurudzira zvinhu zvakashapa muamericans kuti vakwadze munyika yezimbabwe ndimi matrouble kosa nana dhiwa mazhinga
Togu zivai ndi kakawanda tuugu zivai ndi mitisa bukosa mwanadi wa mafini. Ana chamis. Hii ya muna kapufada hii hulumenda wa yukuda. Jepi, yukuruji mungosa dresa yukuruji mimu tongi jiti. Mchura hawa na maile duna na mbuya lechifani zara mzimbabu mnina wini mwini pa utipuwa nzei kudrizandu zei gacho. Munga ya kopa upa nilirigi ni pachigaro ima musa mbusanga nisu ini problem ima. Nda mchira wa shinata so. Musa zora vama na mafuta ya mansura ima. Ima mansura mafuta 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 ima. Nudu kuchura vama kusane basa. Atenda hapa.
Mbota wangu. Pasti Joseph enata. Please. Mnangagwa ngatune sevani, ngatune sevani, mnangagwa, chinongoduna, takato sharu wawo.
Aewa, atinoo zitenda zukuru, chilushose chinongoda kutivandu, kana chinge, ponga zwanenga, churunga, zurumba vandu, balipa mwichete. Zurumba vandu, balipa mwichete, kuitila kuti, sugune kuwa zinu zinenge, zikifambane mzira kwa ayo. Kutivandu, wawawa, ikanga, jinge wamba, mkatume zimbo izo, zize kwa chilonga izi. Voi fa kufi nzimbo hizo zizi ndio zinotaitwa kuti nzimbo dzinenge dzine madzitetogu avo mukati nzimbo hizo ndizo madzibaba madzibaba avo vanenge vari ikoko vosvikira pamunhu wekumudwa zvisingazwisisiki hazvina tikufamba zvakanaka zvinoda kuti zvigadzirisike nenzira kwayo inopa kuti vanhu vasununguke uye vachiwirirana zvisina mhirizhonga. Tinotenda zvikuru kana hurumende ichinge ichitinzwisisawo panhu ipapa pamusoro penhaurwa iyoyi kuti zvigone kuva zvinotifambirawo zvakanaka. Tinozvitenda zvikuru kunyange baba namai vari mumba pakasava nekunzwisisana nekuwirirana hapana chinobuda. Tinotenda.
Makadiko vachidhosevi ndakumbira kuti mumbondibvunzirawo mwana anonzi Douglas togara ipomanzura kuti kana achitinzita rekuti MDC yakaenderawo maalliance batin avanaonda api haanotitindii vachitushandira zita remdc alliance nakuti papa mungondibvunzira kuti mapartners aanawo ndianaani vaanawo ipapo vanzisika vamaalliance hamuti kungotsvaka utano mugadi zvaraidza rikudzidza kuna zvakunobezera wisdom chaicha inodiwa ndeyamwari ndimbunzirewo togare mumhonzoro handipindiriwo ipapo
ini ndinoitwa Theodore Mpandawana ndinongonzwa uyu murume achinetseka pamusoro penyaya yezita kati isitozopinda tichinzi alliance kudii kudii zita ndofunga togara takataura kuti isu hatinei naro chandiri kumukurudzira ndechekuti ngaainde kune vanogadzira zvitupa uko vonochinja mazita avo ezvitupa iye ndiye hunzi Nelson Chamisa akadaro nyaya yacho ndinofunga umwe musi kuda angaihwini asi zvekare vanhu tikazva kuti ndo metsi yacho haaihwinizve saka zvezita rake rokuti alliance iro ngaatori wedu uyu nyangwe ikaimanhunzi pati yacho tinongoitora yakadaro chatoda munhu uyo kwete iye nokuzvinetsa kwaari kuita kati tionesane ipapo kana muchigona kumusvitsa shoko iri muudzei kuti ndo zviri kutaura vanhu ini pano ndiri kutaura ndakamiririra ruzhinji rwezimbabwe kuti zvezita hatinei nazvo izvo patakaita zvese izvi tihatinei nezita ezvichataida munhu ndapedza hangu handiringakuudzai mashoko akadii ndini Theodore Mpanda wana ngadaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Pakuchema munda kambo kanobva kuna Alec Macheso sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevanhomwe 1487 sangano rehuman rights watch rinoti raisa nyaya yevanhu vechilonga pamusorosoro penyaya dzariri kufambira tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvive dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.